Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16, 2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Republic Police inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwakarongwa nebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kunoenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kashira mberi kwenhengo dzeMDC. Ndichaunzwa zvinobva pamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro manheru mapurisa akazivisa kuti varambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Masvondo maviri apfuura MDC yakaronga kuratidzira muguta reHarare rikazivisa mapurisa kuti vatsigiri varo vacharatidzira nhasi 16 nyamavhuvhu. Bepanhau reHerald rinoti mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati kuratidzira uku hakubvumidzwe uye anenge asina kuteerera izvi achasungwa. Munyori weMDC vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chinokonesa kuratidzira kwanhasi, vachiti vanhu vauye kuzoratidzira sekuronga kwakagara kwaitwa nebato ravo.
Ndozvimwe zvacho zvatinokurudzira vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Mapurisa haana kodzero yekuti arambidze marights ari muconstitution, and ndozvimwe zvatinokuti tiuye kuti vanhu vauye kuzoratidzira. Saka isuvarezvo yaconsent tataikurudzirwa nemutemo ndechekuti MDC izivise mapurisa kuti nemusi wakati nenguva dzakati dzakadai MDC ichange ichidana vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Izvi takazviita mazuva magumi mana apfuura. So takatevedzera mutemo zvaunotaura. Mutemo uno tinofanira kungozivisa mapurisa. Saka mapurisa akaziviswa akatotinyorera tsamba achitenda kuti vanzwa ziviso rwedino takavapa. Saka izvo MDC ndanga ndiri kuzanhasi ndikabvako kuma8 ndikabvako pasina munhu atinyorera tsamba. Tiri kungonzwawo zvamakutaura izvozvizvi kuti isu seMDC tiri kuti vanhu vezimbabwe vese ngavabude neuwandu hwavo vazoratidzira kunyuta kwavo neurongwa hwava munangagwa. Izvi ikodzero dzedu dziri muconstitution. Hakuna munhu ane mvumo yekuti atore kodzero dzedu dziri muconstitution. So tiri kukurudzira vanhu vese kuti vauye vazoratidza nemunyararo.
Bato renyu roita sei? Munoonei?
Izvi zvinongoratidza kuti matyiri ari kuita vanhu vese anopiwa kuziva kuti vanoziva kuti musangano wedu weMDC paunosheedza vanhu vauye kuzoratidzira vanhu vane vanhu vatinoita murunyararo. So vanoziva kuti panoshedzerwa demonstration MDC vanhu vanouya vari murunyararo vachiratidza kodzero yavo. So ndo zvavari kutya zuva ranhasi vati kushedzera sati. Saka isu seyatinamira MDC tiri kuti isu tateedzera zvinodiwa nemuconstitution yedu zvinodiwa nemutemo wenyika. Saka tinokurudzira kuti vanhu vauye mamunyararo vauye kuzoratidzira vauye neuwandu hwavo.
Avo vange vari munyori weMDC vaCharlton Wende vari muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachangobudisa mashoko kuvatori venhau anoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi. VaChamisa vati zuva ranhasi rinokosha mukurwira kwevanhu kodzero dzavo pasina mhirizhonga, vachitizve hurumende iri pamutemo ndiyo yega inokwanisa kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sesangano harisi kukurudzira nhengo dzaro kupinda mukuratidzira kwakarongwa nebato reMDC nhasi, asi kuti nhengo dzaro ndidzo dziri kunetsa nekuda kupinda mukuratidzira uku. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuti sezvo kuratidzira uku kuri kubata zvimwe zvezvichemo zvevarairidzi zvakaita semihoro, vaona zvakakodzera kuti vapindewo mukuratidzira uku.
Isu seboka reATUS hatisi kukurudzira vanhu kuti vaparticipate, asi mamembers vedu ndo anga achiti vamwe acho vanoda kuparticipata. Saka isu tiri kuti hatingavarambidze, vane kodzero yekuratidzira. Sezvo imwe nyaya iripo panyaya yekuratidzira kuripo iri yemasarari mashoma anotandirwa nevanhu. Saka tiri kuti vose vamembers vedu vanoda kuparticipata vakasununguka havo, isu seboka hatisi kuzovapanisa kuti vaparticipaterei nenyaya yekuti vanotenderwa nebumbiro remudu remutemo. Saka tichivakurudzira zvakare kuti kana vaparticipata vasazopinde munyaya dzemhirizhonga, vateedzere mitemo yenyika.
Asi hamuzoonekwa here sekunge muri kukuchidzirawo panyaya yekuti munyika munge muine kuratidzira?
Isu hatina kukuchidzira kwatiri kuita. Chiri kutokuchidzira vanhu kuti varatidzire inhamo yavanosangana nayo. Inhamo yekuti masalari avo mashoma. Inhamo yekuti havana chekudya, havasi kukwanisa kurapwa muzvipatara. Ndo chiri kukuchidzira. Isu tiri kungotaurawo seboka kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvedu. Seboka tichaenderera mberi nekuratidzira musi wa19 August, patichange takukurudzira maticha ese kuti anga achiuya. Asi apa tati vose havo vanoda vakasununguka kupindawo munyaya yekuratidzira.
Mataura nenyaya yekuratidzira musi wa19, zvii zvamune muchinyunyuta nazvo?
Musi wa19 tiri kuiti pay day funeral, patiri kuchema nenyaya yemuhoro wedu wakayeredzwa yakadzika zvikuru kusvika pa$10 zvemani, zvaita kuti tirarame tiri muutapo. Saka tichanoungana pamahofisi avo tiine koshini rekuchema salari yedu, togosvera tichichema tiri ipapo tichizivisa vamutende kuti hatisi kufara. Takanzwa vachitaurira vanhu vepasi rose vachiti masivil servants anofara. Saka tiri kuti aiwa regai muone kuti hatisi kutofara takatsutsumwa. Zvino tiri kuti tiri kuenda kunochema pamahofisi pavo yatiri kuti pay day funeral iyoyo, dei takabata koshini redu tichiratidza kuchema kuti vamutuli hatina mufaro watinawo. Tichitarisirawo kuti mwangazinyevenze mwoyo vakatinzira tisi kuti pane budget surplus yavanogara vachitiva nayo vangatigurirewo chidimu vatipowo tiwanise kurarama nemurungu.
Iyo nyaya yemihoro yasvika papi mukutaurirana kwaa kuchiitwawo nevashandi vehurumende nehurumende?
Kutaurirana kwakagumisa kare hurumende payakati yakatiripa vanhu kusheni yozoona kuti ingape conditions of living adjustment mwedzuna, asi hapana nhaurirano dzakazoitika kubva ipapo hurumende yakanza yangozvinyararira. Saka muchitarisa nature yemanegotiations anoitwa pakati pemacivil servants negovernment, weka side rinenge rakatomirira kuti hurumende yacho ndo ichazovadeedza. Iye haina kuvadeedza kwairi kuita, ende iri kuratidza kunge yatokanganwa nyaya yacho. Ndozvimwe zviri kuita kuti timbonoratidzira kuti tivayo chizo kuti aiwa vaBBC nevamwewo macivil servants vari kurarama munhamo yakakura.
Avo vanga vari mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeAmerica neyeBritain kuburikidza nemizinda yayo muZimbabwe iri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kwakashura mberi kwenhengo dzeMDC pamberi pokuratidzira kuri kutarisirwa kuitwa nhasi nebato iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kupambwa kwevanhu uku. America yati munyika ine utongo hwejekerere zvakadai hazvitarisirwe. Britain yakurudzira vari kuita izvi kuti vasungwe. Mashoko aya atsinirwawo neAmnesty International mumashoko kuvatori venhau, munyori mubazi rezvekuburitsa kuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati mapurisa ari kuongorora nyaya dzevanhu vari kuti vakapambwa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvekupambwa nekusungwa nekurohwa kuitwa kashira mberi kwevanhu hazvina kunaka zvachose. Zviri kutaridza rimwe divi renyika yeZimbabwe risina kunaka, rakaipisisa. nemhaka yekuti chekutanga vanhu vari kuzviita izvi vari kuzviita muzita rehurumende vachida kudzivisa vanhu kuti vasataridzire zviri pamutemo murunyararo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti mapurisa haasi kutora matanho hakasi kekutanga vanhu vachipambwa mudzimba dzavo variri vachirohwa kuitwa kasira mberi vachikwadzwa zvakaomarara vaobet masaraure vekuvadzidzisi iko zvino vatatenda mombeyarara vakaitwa kasira mberi vachipomerwa mhosva yekuronga kutaridzira zviri pamutemo kureva kuti vanhu ava vari kuzviita muzita rehurumende asi hapana kana mumwe chete ati asungwa. Zvinosvibisa zvachose chimiro chehurumende yeZimbabwe chimwe chemapurisa uyezve zvinopa mucherechedzo wekuti hurumende yeZimbabwe haina kuzvipira kuchengetedza kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika ra2013.
Asi kani Zuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa ivo kuti hurumende kuburikidza nemapurisa ichaferefeta nyaya dzevanhu vari kunzi vari kupambwa idzi vamavhinga, tingati here hapana chavari kuita?
Zvishoma zviri kuitwa. VaNick Mangwana havafaniri kutaura kuti hurumende ichaferefeta tichiziva kuti vanhu vari kurohwa. Tikatora mienzaniso wekupambwa kwakaitwa vaobet masaraure nguva yapfuura, vakapambwa vakarohwa zvakaomarara nevanhu vane pfuti. Tinoziva isu kuti muZimbabwe hakuna vanhu vane pfutiwo zvavo vasiri vanhu vemutemo. Vapedza kurohwa vamasaraure vakanokandwa mumaoko emapurisa, kureva kuti vanhu vari kuzviita izvi vari nerimwero uyezve vari kushanda nemapurisa. Saka vaNick Mangwana ngavarege kuhwanda nemunwe vachitaura mashoko asiri iwo, nekuti hurumende inoziva vanhu vari kuzviita. Nemhaka yei vamwe vachona vachizokandwa mumaoko emapurisa kana kuri kunzi ava ari kuzviita matororo asinei nehurumende? Saka tinoda kutitaure pachena kuti hurumende iri kuvanza chokwadi. Vanhu vari kuita izvi vane rimwero nehurumende nemhaka yekuti hapana ari kusungwa, uyezve vanenge vaine pfuti vachiita izvi vachitaura kuti muri kudei nemhaka yei muri kuda kupandukira hurumende. Ndakataura navamobeyarara nezuro vakatitaurira kuti ndozvavairohwa vachiita vachibvunzwa kunzi kusei uri kuda kupandukira muhurumende, kureva kuti vanhu vari kuzviita vanhu vari kushanda muzita rehurumende.
Asika iyo hurumende iri kutioka pamwe zviri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe vavari kuti veG40 vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Hatingazivi hedu, asi ndinoona sekuti manyepo, nekuti kana kuri kunzi vanhu vari kuzvikonzera havana rimwero nehurumende havazivikanwi. Mapurisa eZimbabwe anozivikanwa nekugona basa kana vachiita basa. Iko zvino vakapeta maoko nemhaka yekuti vanhu vari kuita izvi vanozivikanwa. Kana kuri kunzi vanhu vanotsigira vaMugabe nemhaka yei vari kurova vanhu vachiti musapandukire hurumende, hurumende iripo iko zvino iri kutonga ndeyavamunangagwa. Kana vanhu ivava vachinzi imhodi dzisina adzituma, mapurisa ngaaite basa sebasa, abate vanhu tizive kuti ngananangana, nekuti iko zvino tinoziva kuti kune vamwe varwi vekodzero vari kutaura kuti tiri kuteverwa nemota dzisina madhamba dzinenge dzichiurwa kuti mota iri kuvatevera vastarlet vari kuteverwawo. Kune mhaka yei mapurisa asiri kuferefeta kana kuri kunzi havazive vanhu vari kuita izvi?
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Upenyu hunonzi hwave kuzoshanduka kumhuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona Rugere muKenya, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzanga dzave nemakore anodarika makumi mashanu dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohani Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yepostori yeJohani Masowe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukure nemumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera.
Gurupo rekutanga rakapuwa mabirth certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa svondo rakapera iyo.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana. Vari kupawo here nevanhu vakuru mabirth?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru nekuti iye zvinezvi generation yese iripo iye zvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa nekuti zvakavamba utongi hwapresident Moi. Pakava nedambudziko dzvuku nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuka aende kuZimbabwe haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikanwa kuti kumusha kwavo ndekupi. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese kana kuti utore license yekuti uite business kana kuregister zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakaa zvinhu zvakaoma. Saka natakawa neupenyu hwakaoma kwazvo.
Saka manga muchirarama sei musingakwanise kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujarijari uchingoti kana dai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakataa takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira kusona machira ekuisa mafurauzi. Ava madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry. Ndomararamiro ata achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vangu vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificate mbereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndevenyika ipi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uku?
Chinhu chakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabhasarizi anonzi mabhasarizi ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka nazvo akutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Avo vange vari mumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera, vari parunare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Regai timbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald, mapurisa anoti arambidza kuratidzira kwanhasi kwange kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. MuNewsday mune nyaya yokupambwa nekurohwa kuri kuramba kuchitwa munyika. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vawedzera vanovachengeta pamwe chete nemachengeterwo avanoitwa zvichitevera kusagadzikana kuri mubato reZANU-PF. Daily News rekare rinoti vagari veBulawayo varamba kupamidzirwa kwemari yemitero iri kudiwa neBulawayo City Council, iyo inoda kupamidzira mitero ne1000%. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Zwai mose mose muri Zimbabwe kuStudio 7 makadini. Ini maonero angu pane zvikuitika muZimbabwe. Ndikuona Chamisa asina basa nevanhu. Nekuti akaratidzira panofa vanhu vakawanda. Saka zvinoreva kuti ndopandiri kuti haana basa nevanhu. Dai anga ane basa nevanhu haazaita maitire wayo.
Pamusoro iyi vateereri veStudio 7, nasinda zvipawo nguva yekuti ndimbotaurawo pasezvese nemakateerera pamusoro yevese vateereri. Inini ndoitwa Womanson ndirimudurban. Ndichitaurawo pamusoro penhau yevanhu vanowana machanisi ekutaura kana pastudio 7. Ngatitaurewo zvinhu zvedu zvese zviine respect mukati kutarisa vamunangaro. Asi munhu wati wava ne even more time yekuti tingatarisiri wakundikana kuti wakundikana pachikaro. Hatisati tanatsokuzviona hongu zvinhu zviri kudhura zvinhu zvikudi, but hatisati tane nemuono. Isu ngatimboedze kungoshandisewo kana munamato chaiwo kuti zvinhu zvedu zvimbozame kugadzikana, because zvakanakei kumacha tichiratidzira zvedu zvakanaka yezvisi izvozvo, but chinhu chikuru ndechekuti ngatizivei munatsiro zvunhu ndiMwari. Ndoga munhu angagoni kunavisa zvunhu, ndoga munhu angagoni kuti zvinhu zvipambe mugwara rakanaka. Ndatenda zvangu.
Kwazuwai, kwazuwai vateereri nevashamarari. Ini ndinoitwa Timoti. Ndoda kungotaura kwoga pamusoro paprezidendi anotaura mashoko orunyararo munyika. Handizivi runyararo rwaanoreva ndirwupi rwacho. Ike zvinezvi tatenda akatorwa usiku, akakuvadzwa, akarobwa. Hazvitaurwi nezvazvo zvinhu izvezvi. Kunongomirirwa kutaurwa nezvekuti sei vanhu vachida kumacha zvega. Saka runyararo rwacho rwunobva kupi? Tinofanira kudzidza runyararo kubva kuhurumende. Nesu tobva tita runyararo. Saka isu kana tisingadzidzi runyararo, tinokonawo kusaita runyararo rwacho. Mozoblema vana, mozovakuvadza, mumarova, asi imi muri musingagoni kudzidzisa vana zvinhu zvakanaka.
Makadii makadii ko kustudio 7. Ini ndinoitwa Johnson Mafire Kureva, ndiri mukadoma. Ndinotiwo ini kuvanhu veZANU-PF ngavaregerere timboratidzirawo mamiriro aita nyika. Ivavo voga ndovari kuguta veZANU-PF vakuru vakuru. Isu tichifa nenzara, hamuna kana chekudya munyika, hamuna kana mabasa munyika. Asi unonzwa vanapowo mangwana vachiti zvinhu zviri stable, zvinhu zvakamira zvakanaka. Imo munyika musina kana chirimo, vana zvichiita matema danda. Vanhu havazere neropa mumaoko mavo, vane utsinyi husingatomboiti. Ngavasiye vachamiswa mburatidzira, tiite zvinhu kwazvo zvinhu zvinooneka pakurarama. Ndatenda hangu.
Makadiko vateereri Studio 7 nemavashamarari vacho, ndinoda kumbotaura pamusoro pemasoja. Masoja, svinurai, kunyanya imi muri under 40 ngezi. Chauinacho chechechi hauna, hapana. Kana huku pamukova pako hauna, padurungoshandiswa, ichingoshandiswa, ichingonyeperwa nzi. Pei murikukwidzirwa badiri kutenge. Panopera mwedzi unema kuchema-chema kuti hamusina mara yekuenda kumba chaiko chaiko kwaunogara. Mwana wako tarira chikoro chaari kudzidza, tarira hembe dzaari kupfeka. Kana iwe vhiri rengoro zvaro chairo chairo, kumba hauna, kana bhasikoro. Always kungoteerera zvinotaurwa nevanhu veZANU-PF. Wakazvarwa iriko ZANU-PF, ukapedza chikoro iriko. Chakatokufosa kuti uite musoja inhau yekuti hakuna mabasa. Pamwe pacho vamwe wacho tinotokutarisirai kuti dai mune mabasa masvinu nemadzidziro amaita ngongosoro vachishandiswa. It's time for change. Chinjai unhu wenyu. Ndatenda. Richard Vabudzwa.
Makadiko vashamarari vechirongwa cheStudio 7 nevateereri vechirongwa chenhau dzemazviro kwazvo, nhau dzemandorokwati, nhau dzemandiriri. Ini ndinoda kuzivisavo nezvemashoko ekuhlidzira wanotaugwa nana matema dandavo nevavo vanozviti makurukota ezviri kuitika mukati menyika, kana kuti vehome affairs yavo vekuZimbabwe. Ini ndinonzi Charles Muchana, ndiri kuLimpopo. Mashoko anava matema danda ekuda kuvhundusira vanhu kuti vasaenda kunoratidzira ndeaya ekuti mangwana kana vanhu vakasaenda neuwandu hwavo, kwenzi vanhu vakaramba kuteerera kurudziro yekuratidzira yeMDC. Saka vanhu musambotya, nekuti donzvo riripo nderekuratidzira zviri pamutemo murunyararo, kuti zvimabasa ose neutongi hwese huri kuitiwa. Hapana kana chiri kufadza vanhu veZimbabwe. Muri wese yeZimbabwe haisi kufarira utongi hwakadai, hwekuti munyika munosara musina kana chunhu, kupera nemhepo here yekufema. Haa, pamunangagwa vakoniwa mani.
Makadini veStudio 7, tiri kuteererai tinotenda nezvo zvamunotipa kurura zuva nezuva asi ei tatambura kuno kuzimbabwe tatambura pamwe pa16 apa tichamboita zviri nantamacha kozi upenyu hauchagarike ba tatambura ndiriko the boss k buju pamutare pazimta
apo pastudio 7 makadini ko ini ndiri kumbira kubvunzawo ava vanhu vezanu ivo vanotaura mashoko akaipa wani kune vanhu vemdc but vanhu vemdc vakangotaura kuti hurumende iripo iyo vanhu vakuwara nenzara inofanira kuti ibude vari kunzanzwa kuda kupindugura hurumende nechisimba ko ivo mashoko avo avanotaura ava vanodii bhozi ivo ndovari kutotaura mashoko akashata kudarika mashoko anotaura navanhu vemdc saka ivo kuratidza kuti ndivo vacho vadzvinyiriri ende muzimbabwe hamuna chinombofa chanaka zanupf isina kubuda zanupf yese ngaibude saka inda vanhu vadongotora kuti mugabe mugabe ndakauraya nyika naiye munangagwa paiurayiwa nyika namugabe munangagwa angatoripo toraa anzi corruption mabata munhu anzi mabata munhu wane mukadzi wenu kumuvenga kwevanhu vezano
vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumira mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pane vaimbo vemukuru wevasori muSudan ichiti pane umbowo hunoratidza kuti vaityora kodzero dzevanhu. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rati Vasala Abdallah Mohammed Salih Ghosh vakatocha vanhu mazuva avakange vari mukuru wevasori pasi pava Omar al-Bashir. Zvirango izvi zvinorambidza vaGhosha nemhuri yavo kuti vapinde muAmerica. Vanhu vanopfuura 14 vafa mukurwisana kwaitwa nevarwi vanoda kuzvitonga muMyanmar. Varwi ava vakarwisa chikoro chemauto chiri kumaodzanyimba kweMyanmar uko kunogara varwi vemarudzi asingade kutongwa nehurumende yenyika. Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndini full time Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Republic Post inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwarongwa nebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kuri kuenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yekupambwa nekuita wakafira mberi kwenhengo dzeMDC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.